Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba zimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvita 23, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakambenge vaita sevaraswa nebato iri. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa muBulawayo nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera vamigwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba panguva ino yezoro rekisimusi. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vadoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakanga vamboita sevaraswa nebato iri kuti vapindewo mukomiti iyi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
VaMunangagwa vadzosa vazhinji vagara vari mukomiti iyi kusanganisira mudzimai wavo amai Auxillia Munangagwa kuti vave nhengo dzepolitburo kwemakore mashanu ari kutevera zvichitevera kongresi yechinomwe yakaitwa nebato iri masvondo mashoma adarika. Pakaitwa kongresi iyi VaMunangagwa vakabva vadoma vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato amai Opa Muchingurika Shiri pazvigaro zvavainazvo zvakabva zvangovaita nhengo dzepolitburo dzizere pachitevedzerwa zviri mubumbiro rezano PF.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents.
Nave kugadza zvino komiti zere yepolitburo yezanu-PF. Sekutaura kwandaita ndine vatevedzeri vemutungamiri webato vaviri. Sekutaura kwandaita ndiComrade Chiwenga naComrade Muhadi. Sachigaro webato ndiComrade Opa Muchingurika Shiri. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa ndiComrade Obert Moses Mpofu vachitevedzerwa naLieutenant General Nyambuya.
VaObert Mpofu vadzoswa pachigaro chavagara vainacho chemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato uye amai Mabel Chinomona vadzoswawo pachigaro chavo chemunyori anoona nezvemadzimai uku vatinoma chakaire vachiitwa munyori anoona nezvevechidiki. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda ndivo vadomwa kuve munyori wezvemitemo vachitsiva vapowo mangwana avo vaitwa munyori wezvemigodhi. VaChristopher Mutsvangwa vadzoswa kuitwa mutauriri webato uye vachange vachitevedzerwa namai Chidosa Nyatwe. VaMunangagwa vadomawo vamwe vanhu vanga vave kumahombekombe kwezvematongerwo enyika vakaita savaWebster Shamu avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira mai Joyce Mujuru panguva iyo VaMunangagwa vaikwikwidzana namai Mujuru kuti vatore matomo kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe navasupa mandu wanzira avo vanofungidzirwa kuti vaive kuchikwata cheG40 icho chaitsigira mai Grace Mugabe kuti vatore matomo kubva kumurume wavo hurumende yavaMugabe isati yapidigurwa nemauto. VaShamu vaitwa mutevedzeri wemurongi wemisangano kana kuti deputy political komiza vaJames Makamba vakarambidzwa kukwidza pachigaro chasachigaro weZANU PF mudunhu reMashonaland Central vakaitwa mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekutakurwa kwezvinhu. VaManduwanzira vaitwa munyoro anoona nezvematunhu. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuChinoi kuti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
ZANU PF iko zvine zviyasvika payapererwa ichazivi zvokuita zvachose. Apa vanhu vavadzorera mupolitibhuro, vana Shamu, vana Supa, vana James, inyaya yekuti kunzvimbo dzinogara vanhu ivavo vari kuona kuti hakusisina munhu achanyanyoda zveZANU PF kana vanhu ivavo vasiri mumusangano. Ndokusaka vakungovapfekedzera pfekedzera.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati kudomwa kwavashamu kunoratidza kuti munhu ane ushingi.
Munhu asingadzokere kumashure zviri nyore nyore, nekuti katarisa makore apfuura zvaita sekunge zvematongerwo enyika zvainge zvavaperera. Charangarira vashamu vachinyadzikwa zvikuru, vachinzi vaitsigira mai mujuru, zvikaita sekunge vashamu vapera. Asi kana paine chinhu chinoburitsa kutsungirira mubato reZANU PF, ndisingazive kuti chii chinokonzera kudaro kugara mune zvematongerwo enyika kwavashamu. Ndinoona semunhu hangu ane ruzivo nezvekuti basa remusangano ringafambiswe sei, uyezve ane kutsungirira kukuru.
Pasi pebumbiro remitemo reZANU PF, mutungamiri webato ane simba rekubvisa vanhu vaanenge adoma kuva mukomiti iyi paanenge adira, uye vadomwa ava vachange vari pazvigaro izvi kwemakore mashanu ari kutevera pachazoitwa imwe kongresi yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nhengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kubulawayo nezuro dzapiwa mukana wekuve nemhuri dzadzo panguva ino yezororo rekisimusi mushure mekubvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vatatu ava havanoti muzvare Samkeliso Chuma, vaMelusi Nyati navatamutsanga Ncube vakasungwa mushure mekuungana pachiumbwa chamushakabvu Joshua Nkomo pavaikurudzira veruzhinji kuti vaungane varangarire vanhu vakashaya munguva yegukura hundi. Vatatu ava vanzi vasakanganisa vafakazi, vagare pakero dzavakapa kudare uye vanotarisirwa kudzoka kudare musi wa20 Ndira gore rinouya. Kusungwa kwavo kwakashoropodzwa nemasangano akawanda kusanganisirawo sangano reAmnesty International. Apo kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapinde muzororo rekisimusi, vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vanoti bhizimusi harina kusimuka gore rino sezvinotarisirwa panguva yezororo rakadai. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari kuchema-chema nekuderera kwebhizimusi ndimuzvare Patricia Ticharwa, vane chitoro chinotengesa hembe mudhorobha. Muzvare Ticharwa vati sezvo gore rino zvinhu zvanga zvisinganyatsofamba zvakanaka, vanga vaine tarisiro yekuti vanhu vogadzira kisimusi zvinhu zvichachinja.
Tichitarisa nemaprevious years, this Christmas hakuri low business. Vanhu havasi kufamba sezvavanosimboita kana ya Christmas. Vanhu vanoita presha, vanhu hachachitenga, but this year iri toita kunge tisata kutombosvika paChristmas. Saka ndingangoti business riri low, hakusinyatsa kutengwa chaizvo chaizvo. Zvatine tichiexpecta because Christmas ndo yatinosowanzoitawo mari, but this year vana vana mari.
Amai Benuda Konje vane vana vatatu vanotengeserwa kumusha weGlenview vatsigiro vachiti veruzhinji vari kuratidza kuti havana mari uye havasi kutengerwa sezvavange vachitarisira.
Hakuna mari patisakangotikangona maChristmas, but havana mari mumutinoswerera kana coin kana kushaya. Vanhu vakaomerwa wozi kuti zvinofambe nhonge mari ichitenderera.
Amai Jane Sanue mumwe mutengesi vatiwo kushayika kwemari kuchakanganisawo zvirongwa zvavo zvekugadzirira vana pakuvhurwa kwezvikoro.
Tasanawo neholidhe yasvika izvi zvakaoma, vanhu havana mari haisi kutenderera. Tachitarisirawo kuti neholidhe iyi zvinogona kufamba, but vakaipa, hakuna mari kunzi, upenyu hwakatotiomera. Vana vadatsvagira nzvimbo dzemagiredhi 1 ndoparikupa mari dzacho, vati mari hakuna.
Nyanzvi mukuongorora zveupfumi vamasimba manyanya vati kuderera kwebhizimusi panguva ino hakukatyamadzi, vachiti vanhu vari kutambira mari shoma dzisingakwani.
Tiri munyika iri kutambirisa vanhu mari dziri pasi. Muchirungu anoti low wage economy, zvinoreva izvo kuti tiri mudambudziko rekuti mari dzinowanikwa nevanhu vakawanda imari dziri pasi pasi. Zvino izvozvo zvikasangana nedambudziko rekuti mari yakawanda haisi kutenderera. Iyo iri low wage economy sekutaura kwandaita pachirungu, asi iri mari iri pasi pasi mukutambirwa kunoitwa mari nevanhu mukati mamabasa avanoita. Izvozvo zvinotoita kuti paite dambudziko rekuti avo vanonzi varombo vaya, urombo hwavo hunotengwa hwakutowanda.
Vaendererawo mberi vachiti mari haisi kutenderera munyika sezvo zvinogadzirwa munyika zviri zvishoma, izvo zvoitawo kuti vanokwanisa vanoshandisira mari dzavo kunze kwenyika. Asi mumwe wevechidiki vahwanda Kapesa vati vagadzirira Krisimusi zvakakwana.
Vabereki, ini ndikufairwa neKrismasi zvaizvozvi. Krismasi iri kundiita bhoo bekazi ndozorakazvara Jesu. Ndagadzirira Krismasi, ini ndatenga ende ndabhaya zvinhu zvangu zvandatenga ende ndikunorotserwa namadhambadheni. Ende zvese ndinazvo for this Christmas.
Gore rino Kisimisi change ichicherechedzwa musi wesvondo, asi vazhinji vachichema-chema nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, vagari vemumadhorobha vakawanda vari kutya kuti vachatamba Kisimusi nemusi wesvondo zvinhu zvisina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekudhura kwezvinhu, dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemvura yekunwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemasvingo amai Judas Vanda vati matambudziko akaita sekushayikwa kwemagetsi nemvura apa kuti mumba mavo mushayiwe mufaro.
Aiwa, Krismasi yegore rino hapana kunakidza kwaitaita, nekuti tatambura chikafu chedu chese tiri kuora mumatirizi kuburikidza nokushayikwa kwamagetsi. Kugeza kwacho hatigezi, hatiwachi, hatiiti chero chinoshandisiwa nemvura, hatigoni kushandika nokuti hapana mvura, hapana magetsi.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akile vati pasina magetsi hapana mimhanzi inodikanwa pamhemberero dzakaita semusi weKisimusi.
Mukatarisa kuti vanhu vazhinji vazhinji mhemberero dzeKisimusi dzine chekuita kwekuridzwa kwemimhanzi uyezve kubatidzwa kwemagetsi nezvinhu zvakasiyana-siyana. Saka kushayika kwemagetsi kunoita kuti vanhu vagari vange vanopinda muzororo iri. Tingati pachirungu vanopedzisira vakunzi vanenge vasisina tariro nechikonzero chekuti zvinobva zvaita kuti Krismasi iyi ive Krismasi yakasviba.
Mumwe mugari wemumusha weAscot kuGweru vaCharles Mazoro dzevati dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi richaita kuti vanhu vapedze zuva rose vari kuzvibhorani kana kuti kumatsime apo vanenge vachifanange vachifara.
Krismasi yasvika kudai zuva zvati tine matambudziko akasiyana-siyana akawanda atiri kusangana nawo. Mari hadzisi kukwana uye vanhu havasi kukwanisa vachizvitengera zvizhinji zvekuti vafarewo nemhuri dzavo paKrismasi. Zvimvura izvi zvatowedzerawo matambudziko agara kusanganikwa naonawo agari nokuti magetsi hakuna, mvura yacho haichakwanisi kufambiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari veBikita reBikita Residents and Ratepayers Association vaMark Mutengani vanoti nyika yose chero kumaruwa kunoda magetsi nemvura kuti Kisimusi itambike zvakanaka.
Aisu agare kuBikita hakuna Kisimisi yatingati ine musoro iri kuzoitika nekuti vezino vari kuti hatina magetsi ekupomba mvura, vezvese kuti hatina mvura yekupomba magetsi. Saka zvakangooma Kisimisi ino kungova mazuva achangoverengwa kuti takapfuura musi wa25 December iri zuva reKisimisi. Zvakaomera Bikita, zvakaomera Zimbabwe yese.
Meya weguta reMasvingo vaColin Maboke vanoti dhorobha ravo pamwe nemamwe maguta vari kuzama kutaura nezisa kuti isadzime magetsi kunopombwa mvura.
Saka takangofanana nemamwe madhorobha mazhinji ari muZimbabwe ari kuita dambudziko rokupa vagari mvura yakakwana nokuda kwokuti hatisikwanisa kuwana kupomba magetsi. Tikumboedza kumboengeja zvese apo nepaa bhari zvese ringotipawo mapromisi kuti kana zvizvavo zvinenge zvanaka vachatipawo kana dedicated line.
Mutauriri wezesa munyika Dr George Manyaya vanoti nyika yose yakatasana nedambudziko remagetsi, asi vati makanzura asati vasvitsa chikumbiro chavo chekuti kunogaiwa mvura kusadzimwe magetsi.
Hanzi ndaona kuchevachevwa kakuti vakanzurwa. Pasinzi madaro ndichainvestigata, tonyora toita statement. We can go through statements kuti uinvestigate kuti ndikomende pane nyaya yasati anzwa, vasati vambokomplaina kwatiri mukanzuro.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto munyika vasoda zvemu Sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi vakaudza vatori venhau kuti vanotarisira kuti musi weKisimusi magetsi anenge ariko munyika kuti vanhu vafare. Zesa iri kutadza kuwanisa magetsi nekuda kwekushomeka kwemvura mudhamu reKaribha uye kukundikana kwehurumende kugadzira magwenya emagetsi matsva munyika. Kukwereta magetsi kune dzimwe nyika kuri kunetsawo sezvo Zesa iri kutatarika kubhadhara zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti inotungamirwa nebato reDemocratic Party muAmerica iri kuferefeta kurwiswa kwemuzinda weCapitol musi wa 6 ndira 2021. Yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira, yakaburitsa pachena kuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanofanirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kuitika pari zvino muSouth Africa kuri pastage 6 kunoreva kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvichange zvichishaya magetsi kwenguva inogona kusvika kumaawa masere pazuva paine mukana wekuwedzera nguva iyi munguva yezororo. Dzimwe mhuri 24 dzemuward 10 kumhondorongezi dzinoti upenyu hwadzo hwashanduka nekuda kwebindu radzakatanga nekuda kwekubatsirwa kwadzakaitwa nekambani yemigodhi yeZimplats. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bindu iri rinorimwa garlic, tsangamidzi neturmeric, iyo ine midzi yakangoda kufanana netsangamidzi mukutarisika, rakatangwa nemhuri idzi gore rino muna Chivabvu uye dzakatanga kukohwa muna Gumiguru nekutengesa zvirimwa kutanga kwemwedzi uno. Vakawanda vakawana mari pakati pemadhora mazana mashanu kusvika pamadhora chiuru chemari yekuAmerica, iyo vanoti iri kushandura upenyu hwavo sezvo vaimbowana mari shoma pavairima chibage chete. Mumwe ari kurima garika akawana mari inosvika mazana manomwe emadhora ekuAmerica. Amai Evelini mupamba wachi vanoti pavakatanga zvainge zvakaoma.
Ndobva tatanga kushanda isusu nemombe dzedu masend holders 24, ndobva tagadzira mabhedzi aya, ndobva tapedza ndobva tazosheya namanti send holder imwe chete, two beds svika takwana test. Takashanda masketa akadona nekuonda nekushanda, haiwa pakasenzwa muchiona panaka kudai.
Amai mupamba wachi vanoti vari kufara nemari yavakawana zvekuti Kisimusi ino vachafara nemhuri.
Takaita mari dzedu izvozvi Krisimasi dziri kuya ihamu, mumwe noumwe nemhuri yake tiri kutofara.
Mumwe ari kufara nekuda kwebindu riri kuvapa punduso iri ndiva Igwani Piki, avo vanoti vakawana mari iyo yakaita kuti vakwanise kutenga mbeu yechibage nefotereza pamwe nekutenga zvekudya zvemhuri yavo.
Gadheni rino rakatibatsira zvikuru nguva yatakatengerwa galiki yatakabudisa muno inguva yekuomerwa kwavabereki kana kwemafamasi.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka, varimi ava vanoti hapana mvura yemutsime isina chura, vachiti vari kutenga zvirimwa zvavo veTraditional Grains Producers Association kana kuti TGPA, avo vakavapa mbeu vari kuderedza ukoshi kuti vabhadhare mari shoma. Vapiki vanoti kunyange gariki ravo ranga rakakura asi mari yavakapiwa yainge iri shoma, vachiti vangadai vakawana mari yakawanda kudarika mazana masere avakawana.
Chandokurudzira igrade nekuti quality yegariki anga ari mazihondesa, zvokutiwo pagrade ivapa tachikurudzira kuti vanyatsoongororawo zvakanaka. Pakangoti sedzei kunyange takafara hei taiona sekuti grade yakatidzikisirei.
Asi vaBatsel Nyabadza vanove mukuru wekambani inotenga zvirimwa zvevagari ava yeTraditional Grains Producers Association, vanoti zvirimwa zvinosiyana zvichienderana nekuti zvaitwa mufudze nemvura yakazvikwanira here uye kuti zvakasakurwa zvakanaka here kuti zvive zvemhando yepamusoro. Vanyabadza vanotenda kuti varimi vari kudzidza kuita zvese izvi kuti zvirimwa zvavo zvipinde mugrade repamusoro kuti vawane mari yakawanda.
Chiro chese muchitanga munoita machallenge, vanopangidzwa kukura kwegarlic zvinoita kana yarimwa nemuto wakanaka. Tinoita ngechekuti vanorimira pamwepo, asi maitiro vanoita ane mugomba yavo zvinosiyana. umwane za manyua mashoma, umwane za mbura shoma, umwasa kurezo kanaka suraruzi ya manyua. Ika grading ndo critical element. I think waka wana wega mtaogu wake kuli, ah, kita kinori manamaini, asi wana mbeu zao zaka kura kupita zangu. Saka, first crop, I don't think we can master everything.
Va Elias Nyamombe, vano chichakanakira okuri magarik, tsangamidzi netumeric, ndechekuti hazvidhure sezvo vachishandisa mufudzi wemombe uye vanotenga vanovavinga kunzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume amai Rodas Tole vanozivikanwa saamai Bhinya vanoti mari yavakawana yakavapa tariro yekuti vanogona kutenga mombe dzavo pagore chipiri gore rinouya.
Ah, ndandafunga kuti ndatenga chimhuru tigorega kuramba ndongoitisa maricho tikatenga chimombe uchakati inini chengo chingava chimwe ndoona vamwe kubatanidza naye tofamba ndopane chishuvo.
Mukuru anoona nezvekudyidzana mukambani yeZimplus kana kuti community relations officer vaGeorge Matsoka vanoti vacharamba vachiyamura vanhu vemunharaunda dzavanoshandira uye project yebundu inoita kuti vaone mari nguva dzose uye kwavanotengesera kuripo kare. Vamatsoka vanotiwo bindu iri riri kuita kuti madzimai ave nemari dzavo vega kuburikidza nekurima uye mari yavo vanoipuhwa pavanenge vatengesa ari madhora ekuAmerica. Varimi ava vakapanana nzvimbo yakareba mamita zana nemakumi masere uye akapamhama mamita maviri. Vanoshandisa mvura yavanochera pamugodhi wakacherwa neZimplus uye vari kutarisira kucheresa mumwe mugodhi vega. Varimi vakawanda mumatunhu akasiyana siyana munyika vave kurima gariki vachibatsirwa nemasangano pamwe nemakambani akasiyana siyana anosanganisira ZimTrade uye zvirimwa zvinoti garik, tumereki netsangamidzi zvirimwa zvinonzi zvine musika wakatomirira kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nonurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine. Was a Friday, my...
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Benson Machanga anozivikanwa neremagitare rekuti Titans uyo anobva kumashava. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Andagarara around 5 a.m. Maxine. Nakatara kumerera. Ndakanzwa ndava kutsikirirwa kana mata. Vanhu vakashaya basa. Pakarepo ndakazonzwa mupande panze. Pandakavhura windo ndapepuka. Ndikaona kusina makore panze.
Magitare takamatanga mugore ra 2015.
Hama, shamwari, vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga?
Pandakatanga zvemagitare ndaizama nepandinogona napo kuvanzira vari kumba vazaziva kuti ndozviri kuitika kunyange mazikoma angu nekuti ndaiziva kuti vaizoti chimboita zvechikoro. Ndinorangarira rimwe remazuva mama washenditi haungamhanyisi mbiri chimbosiya zvemagitare.
Mumhanzi wenyu uri kutambirwa sei muvanhu?
Maonero andinozviita music iyi iri kutambirwa zvakanaka chose. Ndinoona patinofamba vanhu vanoratidza kuifarira music iyi vachitipawo yavanotiwo pachirungu positive criticism vachiti shamwari ramba uchienda mberi.
Zvamungati ndo zvinokutambudzai mugemu renyu remimhanzi iri ndezvipi?
Machallenges atinosangana nawo, tine machallenges yekushaya mari yekurekoda music nemari yekushuta mavideos ane quality nezvakare tinoshaya exposure kune market iri kunze. Zvireva izvokuti vanhu vasiri munharaunda yandinogara havakwanisi kunzwa music yangu because handina mari yekuti ndiinde pamaplatforms mahombe anozikanwa nevanhu pakazara vanhu. Asi tinopa kutenda imi Studio 7 matipa uno mukana kuti tinzwike nyika yeZimbabwe.
Vanoda kukubata ivanokuwana ikupi?
Kune vese vanoda kutibata pafoni kana pa WhatsApp tinowanika. Namba ndodzinoti 0775523446. Uyezve pa Facebook tiripo, page redu rinonzi Titans, Titans Crits. Pa Instagram, pa Twitter Titans Crits. Pa YouTube Titans Crits Music.
Mune zvamungadewo kusiyira vanokuteerera here nekamwewo kambo kamungade kubuda nako mudariro sechishanu kudai Woza Friday timbokati chwaa.
Izvezvi ndinodamba refura ndinaro rinonzi Hope kana kuti Hope album rine masongs anokwana kusvika iwo 12 rakabuda riripo paYouTube. Chikonzero takariti Hope album ndechekuti tropa tariro kune munhu wese ane zvese zvaari kuita kuti asaneta simba mukaka rinodzinira. Vanhu ngavaramba vane tariro kuti rimwe zvavo zvichaita nani. Ngavasa give up, ngavaramba vachishanda kusvika zvavo zvaita. Paalbum iri takashanda na Legion, takata collab na Legion, na Lifire, na Celidi, na Haina. Producer wealbum iri anonzi Majestone Flex.
Moti wanisa uzororo, patinozambira minamato. Moti pao minduro, ndaka kurira mujambwa. Musina kana chiedza. Diamore yo zvorwadza inzwayo minamato wondo yangu ingorierukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingorierukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya ndakakurira munamo ishe wangu Ama tese zakaenda Nipei meso ishe wangu Itariro ne kutenda Wandino pa Angori matongo Wandino pa Angori masango Baba Minamato Daire minamato Uope Inga wani dinorota Baba Minamato Daire minamato Ndinorota baba wondo yangu ingorierukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingorierukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya kuchema kuita kunge mutemo kusuwa ngakubude muhana yangu Misozi yangu ngaibudire bunduzo Misozi yangu ngaidirizire rugare Iyo namo yakandionesa chitsuku Autano auna kumira mushi Baba tinozama sama 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 asi zvinoramba Patino pata 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 mumeshando zvikufamba Wondo yangu ingorierukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingorierukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya ndakakurira munamo ishe wangu ama tese dzakaenda ndipei meso ishe wangu itariro nekutenda wandinopa Angori matongo Wandino pa Angori masango Baba Minamato Daire minamato Uope Inga wani ndinorota Baba Minamato Daire minamato Uope Inga wani ndinorota Baba Wondo yangu
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomana wechidiki ari kusimukira Titans Benson Machanga manzwa muhurukuru yanga achiita aina Ivan Zininga we Studio 7. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi tiri kukurukura pamusoro pegadziriro dzezoro rekisimusi dzamuri kuita imi vateereri muri kumativi mana enyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisa I WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezano PF yevari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo repoliti bilom. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kubulawa nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. vemangwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera migwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba zvakanaka panguva ino yezoro rekisimusi sezvavanga vachitarisira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.